akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu kugumbi 17, 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Wandu hwevanhu vabatwa necoronavirus muZimbabwe wasvika pavanhu 24. Mapurisa anoti asunga vanhu vanodarika zviuru zvinomwe nenyaya yekusateerera kurudziro yehurumende yekuti vagare muDzimba kwemazuva 21. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti riri kunyorera kuhurumende richida kuti varayiridzi vapiwewo rubatsiro rwemari iri kupiwa vanoshaya pasi peurongwa hweCOVID-19 Relief Fund. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kusvika nezuro manheru, uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus hwanga hwasvika pavanhu 24 muZimbabwe, kusanganisa vanasikana vane makore 4 neumwe ane makore 10. Asi pane mumwe ari kufungidzirwa kuti akabatwa nechirwere ichi kuchinoi zvichapa kuti uwandu uhu huwedzere. Kusvika pari zvino munhu mumwe chete apona kubva muchirwere ichi muZimbabwe. Bazi rezveutano rinoti ratanga kuvheneka zvechimbi chimbi kana kuti rapid testing vana chiremba nevana mukoti papariri Nyatwa Hospital kuona kuti havana here utachiona hwechirwere checoronavirus kuitira kuti vasaparadzira chirwere ichi kuvarwere vavo. Izvi zvinotevera mutongo wedare repamusoro wekuti hurumende idzivirire vana mukoti nevana chiremba kuchirwere ichi. Mumwe chiremba nyamukoti vakatobatwa nechirwere ichi kuBulawayo. Tabata Dr. Rodrigue Machekano vanoshanda paElizabeth Glaser Pediatric Foundation muWashington DC kuti vatitaurire zvinoitwa parapid testing.
Tinoona sokuti zvingava zvinhu zvakanaka kana vakange vachikwanisa kuti vateste vanhu kuti vane chirwere here cheCOVID ichi vachishandisa iyo yavanoti rapid test inova inokurumidza kuburitsa maresults. Nokuti I think pari zvino muZimbabwe nyaya yekutesta yanga isiri kuitika zvakanyanya uchikombeya nedzimwe nyika.
Tinoona kuti kune dzimwe nyika nyangwe muno muAmerica ongororo yakadari inombodoita maawazi akati wande. Munoona sokuti zviri kushandiswa neZimbabwe zvekuita 15 minutes zvinobudisa chokwadi here?
Test yavanoda kushandisa iyi inoshandisa iyo inonzi it's an antibody test. Inotarisa iyo atingati markers oro zvinoratidza kuti munhu ane chirwere here chiri active kana kuti akatoita chirwere munguva yapfuura. Nekuti munhu akanga apidwa neutachiona muviri wake unogenereta zvekuti akwanise kurwisa chirwere chinenge apinda maari. Saka iwayo anonzi maantibodies iwayo, saka ndiwo avari kutarisa. Saka rapid test inoratidza kuti inokwanisa kuratidza kuti une chirwere chiri active right now ndeupi kana kuti akambonge ainacho mumazuva oro mavhiki oro even mwedzi yapfuura ndeupi. Saka zvinotisiyanei ne imwe test iyo inofanirwa kunge iriyo inonyanya kushandiswa yavanotivo PCR. Nokuti iyo inotarisa utachiona huri kuproduswa nguva iyoyo, inotarisa inonzi RNA. Saka ndo the standard test iyoyo inoratidza kuti virus iri kuproducer mubody yomunhu.
Saka iyi rapid test ya tiri kutaura iyi kana tatarisa pamurwere inobatsira murwere sei?
Chainga mbo taridza ndechekuti kana munhu ari kurwara aine ma symptoms acho ari kunzi anoenderana nechirwere checovid. Kana akaitwa iyo rapid test icharatidza iyo kuti ane ma antibodies adanditaurawo, saka zvinoratidza kuti zveshuwa munhu uyu angange ari kurwara necorona, ari kurwara necorona. Saka zvinobva zvaita kuti zvinobva zvanyakudzira kuti chirwere ichi ndechecorona. Chinhu chikuru chekuti tinofanirwa kuva ne kuti tiende tichiyeuka ndechekuti akawandisa matesta ari kunzi marapid test ari kuproduswa nevanhu vakawanda, vamwe vari kubva kunana China, even chero kuno kunana America vari kuzama kuproducea iwo marapid test iwayaya. Chiripo ndechekuti haasati atesta kuti aongororwe kuti accuracy yacho yakamira sei. Saka ipapo pachine problem nokuti hatizivi kuti kana test ikanzi iri negative iri kutaura zvechokwadi here, nokuti all ma tests ane some way mamwe anenge achibata chokwadi mamwe achipoka kubata chokwadi. Saka hatina kuona manhamba anoenderana nekuti zvakatestwa here kuti accuracy rapid test yakamira sei.
Dr. Roderick Machekano vari parunare muno muWashington DC neStudio 7. Zvichakadaro mumashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvezvirwere muAfrica reAfrica Center for Disease Prevention and Control. Anoti vanhu vafane chirwere ichi muAfrica vasvika pamazana mapfumbamwe negumi, uye vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru gumi nezvitanhatu. Nyika ine vanhu vakawanda vafa kusvika pari zvino iAlgeria, iyo ine vanhu mazana matatu nemakumi matatu nevatanhatu vashaya. Algeria inoteverwa neEgypt, iyo ine vanhu zana nemakumi masere nevatatu varasikirwa neupenyu hwavo. Asi South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vakabatwa nechirwere ichi. Mapurisa anoti asunga vanhu vanodarika zviuru zvinomwe nenyaya yokusaterera kuridziro yehurumende yekuti vagare mudzimba kwemazuva makumi maviri nerimwe kusvika muvhuro. Vanhu vakawanda vari kuti havana chekudya, kunyange hurumende kuburikidza nebazi rezvemari vakati vaisa mamirioni mazana matanhatu parutivi kubatsira vanhu vari kushupika. Mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa, Res Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, vaSamuel Wadzai, vanoti havasati vapiwa mari iyi sekuimiswa kwavakaitwa nehurumende. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaWadzai akatanga nekuvabvunza kuti vakaendesa here zvose zvinodiwa.
Isusu takapedza kugadzirisa madatabase edu, I think itatova ni viki chayo tapeza ndi tika submita zunuzese kuhurumende tangumirira kuti mari dzipinde ma account but kwava ne kusagadzikana ne kunyunyuta kuma informal traders atinoshanda nawo kuti kosei na uyo kunzi mari itransfer yokupinda ma accounts kana kuti mafoni evanhu yatora nguva yakareba kudai. Ona itava ne 17 days tapinda mulockdown and chokwadi chaicho chacho ndechekuti vanhu zvino asina kumira zvakanaka mudzimba. Tiri kukurudzira hurumende kuti dee yakurumidza kupinza maridzi maaccounts vanhu vaona kurarama. Zvino hazvina kumira zvakanaka, ndo chokwadi chiripo.
Pane vamambo ukwanisawo kutaura naye here kubva kuhurumende nezvenyaya iyi?
Ndakukwanisa kuita hurukuro yanga ichisanganisirawo Minister of Public Service and Social Welfare vamazima nauyi ndaisimudza vakandidaira vachitiwo this week mamembers edu ngaatiarisire kuti mari dzinenge dzichipinda maaccounts.
tirikunzwa kuti vamwe vanotengesa pamusika varikunzi vadzokere ko nengo dzesangano renyu dzese dzakwanisa here kudzokera kubasa
vakaenda chipoka chemamwe mamembers edu vakadzokera especially vari kudila nenhau dzema ma vegetables mafruits and nezvimwe zvakadaro zvechikafu izvi ndo vakakwanisa kuwana mukana kudzokera vakaita sei kana tiri muHarare vanoshandira kudivi rembare musika rinotengesa mafruits riya nemavegetables zvakare nekumwe kana nalusaka kunotengeswa mafruits nemavegetables asi vamwe vese vanorarama nekutengesa zvimwe zvisiri chikafu havana kuwana mukana wokuti vadzokere kunotengesa nokuti kana muchitondera shoko rakabva kugovernment rekuti mafarmers ari kutenderwa kuramba achiendesa zvinhu kumamakets which means paifanirwa kuwana futi vanhu vanongozvitengesa ndo mamembers edu akakwanisa kuwana mukana wokudzokera kumamakets
mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa revenders initiative for social and economic transformation vasamuel wadzai vange vari parunhare muHarare nablessing zulu westudio 7 asi vachitauravo nablessing zulu westudio 7 mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaenergy mutodi vati hapana munhu achafa nenzara munyika
panyaya yenzara hurumende yakagadzirira zvikuru kubatsira vanotambura vose vari kutadza kuzviriritira nekuda kwenjodzi yatawirwa nayo senyika takati ngavabate vesocial welfare vari pedyo navo vavataurire zvichemo zvavo takati kunzvimbo dzose kune macouncelors kunzvimbo dzese kune maMP batai MP wenyu batai councelor wenyu akurumidze kusvisa mashoko kuministry of social welfare haina kuvharwa ministry of social welfare yakavhura saka izvozvo zvichaita kuti vanenge vaine zvichemo izvozvo vabatsirwe ndofunga takaannounce pamasura apa president wedu vamunangagwa vakaannounce chirongwa chokubatsira vemadhorobha nemari
mari idzi vari kudzipuwa sei chaizvo vamutodi
saka mari idzodzo dziri kuitwa matransfers via ecocash via mabank accounts depending nekuti munhu anenge ataura kuti akanyoreka nenzira ipi kuti awane mari saka izvozvo zviri kuitika batai mamps henyu batai macouncelors mubatsirwe vakwanise kusvisa mashoko kuministry of social welfare pashai kwemunhu anofa nenzara nokuti tiri panguva yakaoma nyika yedu yakakura hurumende iri kutsvaga mazano yekutsvaga mari iko zvino neupfu nezvimwe zvakadaro mafuta ekubatsira vanhu saka izvo zviri kuunganidzwa zvichiitwa kusocial welfare asi zvoda manje kuti urongwa hwacho hutungamirirwe nevatungamiriri vedu vematunhu macouncelors iwaya nemamp
ko kana kuri kumusha zvinenge zvichifambiswawo sei
kana kuri kumusha tinawo zvakare macouncelors nemamp ngazviiti saizvozvo paya panga pachifidwa vanhu takati nzvimbo idzidzo dziwedzerwe kuitira kuti paite social distancing asi chikafu zvakare chiri kuramba chiuya semazuva ose uye kuti chakapamidzirwa nechikonzero chokuti nezvimwewo zvatava tichizviitira toga hatichakwanisi nekuda kwekugara mumba kwatiri kuita saka itai saizvozvo zvose zvatataura kuti batai macouncelors enyu nemamp mubatsirikane
mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaenergy mutodi vange vari parunhare muHarare nablessing zulu westudio 7 Sangano rinomirira varairidzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe rinoti riri kunyorera kuhurumende richida kuti varairidzi vapiwewo rubatsiro rwemari iri kupiwa vanoshaya pasi peurongwa hweCOVID-19 Relief Fund. Mutungamiri wesangano iri vaWilson Makanyaire vanoti varairidzi vakawanda vanowedzera miuro yavo mishoma iyoyo nekuzoita mamwe mabasa akafanana nokutengesa zvinhu kuita zvechikorokoza pamwe nokuita zvechiwindi. Hurumende yakatanga nemusi wechitatu kupa mari inoita mazana maviri emadhora pamunhu kuvanhu vanosvika miriyoni imwe chete vakaonekwa sevanotambura. Jonga Kandemiri westudio 7 abata vamakanyaire kuti tinzwe zviri kuchemerwa nesangano ravo.
Hongu Laboratory Plus, Vichinochemba, Kutiva, Zagelemu Zimba, Vano Panakuana, Rubatiro, Nogoda Kuaninika, Kutiva Rabaruz by Momo.
Asika Vamakanere, Vara Zivaruku, Tambirami, Uroyavo, Se Mazua Ose, Kunyangajo, Gariswa Muzimba, Nekuda Kwe, Namuzukore, COVID-19. Saka Munozu, Darubatiro, Rokasiana, Neja Mamu Chimbuana, Sei.
Wongu, Icha Guadimana, Mai. Vadzidzi vaenda mudzimba tinotarisa kuti vari kutambira mari. Kuti ndeimwe mari imwe cheteyo yakaingochema. Kuti mari haina pundutso haina chainobatsira. Zvino pakazobuda chirwere cheCOVID-19 ichi. Shoma toti mari tatange tiinato ndotatikamhanya nacho kumusha kunogara. Ndotatikakwisa mabhazi kuti tiende kumusha. So zvakapera hakuna mari. Izvozvi kana tukauya kumari kwacho tishoma hatina zvatinobatsira. Chokwadi ndechekuti vadzidzisi vairarama nekwakumbako. Vadzidzisi vairarama nemaprivate lessons. Vadzidzisi vairarama nechibindi. Vadzidzisi vairarama nechikorokoza. Panekuda kwechirwere ichi tamirira zvino kamari kehurumende kaya. Nyangwe kakauya hakakwani. Kunyanya panguva yabatwa vadzidzisi nelaptopu iri. Takamhanya kumusha pasina tariso yekuti tingawana mari pake. So hakuna mudzidzisi akaenda kumba aine mari. Hakuna mudzidzisi akaenda kumba aine chikafu. Hakuna mudzidzisi akaenda kumba aine pundutso chero yaakashandisa zvayo. Takangotiza tikagara mudzimba. Izvozvi zvinotaura neni ndiri kumusha kwangu kumusha chaiko. Kwandigere tisina kuti pamba. So hatidzidzisi vasari kutambura saizvozvo. Zvemuhoro izvi hazvipindi apa. Nokuti takauya tisachiruka kubva basa kwacho.
Saka matimanyorera here kuhurumende muchisvitsa zvichemo zvenyizvo?
Hongu. Chikumbiro tatuma Secretary General wedu kuti vaende vasvike rugwaro kuhurumende. Bati sevanhu vagere mudzimba hameno kuti vabudirira here kuti vakwanise kusvitsa chichemo chedu kuhurumende. Zvakare ivowo semunhuwo vanenge vari vakwanatai. Asi chichemo chedu tati ini semutungamiriri ndarayira kuti chinyorwe chiinde tidzo kuti chipote rakamira sai.
Avo vange vari mutungamiri wesangano revarairidzi reprofessional educators union of Zimbabwe vaWilson Makanyaire vari parunare kumagunje nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anasi. Muherald Britain inoti haisi kuzotora zvizvarwa zvayo zviri muZimbabwe asi ichiti inokurudzira zvizvarwa zvayo zvakashanya kuZimbabwe pamusoro pezvamabhizimisi kana kuona nyika kuti vatenge matikiti endege asara kuEthiopian Airlines. Financial Gazette rinoti Reserve Bank of Zimbabwe rave kutsvaka vanhu vangatora mabasa avo vaimboshandapo asi vakabviswa pamabasa vachipomerwa mhosva dzeuori. Muchronicle mune nyaya inoti guta reBulawayo rave mberi kwemamwe maguta ese pavanhu vane chirwere checoronavirus mushure mokupinda mberi kuHarare. Bulawayo ine vanhu gumi vane coronavirus. Harare ine vasere. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadini vashamarari veStudio 7. Ndiri kutaura ndiri kuno kwaMutare. Aha, ndinofara kuvapa chirongwa nhasi. Zuru pane vakatsanangurwa navamutodi vachiti nekuda kwechikafu chiri kunzi chakaiswa here kumalocations nekuda kwevanhu vari kutambura vasina zvekudya. But chiri kundinetsawo inini ndechekuti chikafu chacho icho chacho hachisati chatouya. Kana dziri mari dzacho dzainzi dzakaiswa vakanzi munonyoresa kumakansela enyu hakuna mari dzati dzauya. Wotoona kuti 21 days dzacho dzakatotarwa nemukuru zvadzatopera tisina kana chadini chauya. Saka ipapo manje pano kuti netsei nekuti vanhu ava vari kungotaura zvinhu zvavasiri kuzadzisa. Zvakaoma vakuru vangu. Zvanhu mabhinya zveshuwa. tatambura paZimbabwe.
Magadi kustudio 7 uko indietwa William Masunda Ristungwizi kuZimbabwe. Taida kuti Mungu tichekerawo panyaya yekorona virus COVID-19. Kunoguma data atinawo matatu so far. Vati pari zvino panguva dzatiri kutumira message yangu. Ese madhetsi evanhu vanenge vabva kumboshanya kuti kunyika waya nechirwere. Hapana watati tambo asambazwa akashaika mumashure meunge apiwawo chirwere chaasasina kubuda kunze kwenyika. Tingati local transmission. Hatina vatati tawana vakadaro. Saka taatidawo kuti mutichekerewoka kune mamwe maAfrican countries achine madhetsi mashoma. Kuti zvavo zvakamirawo sei, vari kufa ivavavo vanhu vei vari kuzvibata local transmission here kana kuti vanhu vanenge vambobvawo kunze kwenyika. Tinoziva kuti kunana Egypt nana Algeria frequency yevanhu vanobva kunze kwenyika yakanyanya kukurisa zvokuti pamwe nemadhetsi avasangana nawo sofa statistics dzakazvi kuna kunetsa kuti vange vaunganidza. Asi taida kuti mungochekawo kunana South Africa, Zambia, na Malawi, nyika dzichine madhesi mashoma kuti vari kushaika ivavavo vanhu vari kuwana local transmission here kana kuti vanhu vanenge vachingobva kunze kwenyika kumirwe makungwa vese tatende.
Makadikwapo pamasaisai. Ini ndiri kuno kuSouth Africa mari paLimpopo apa. Danga tichichema nechikumbiro chekuti vode vakwanisavo kusvikavo nekunana masvingo vachitesta pozama dzedu dziri pamahwani bhozi tongowa vachingotaura kuti ivo varingotesta kuHarare endi nenhamba yavo yavakatesta inenge shoma paMuzimbabwe mune vanhu vakawanda zvingaita. Saka deva vachikwanisavo vakwanisa kusvikawo nekunana masvingo kumisha kweduwo vatetse hama dzedu bhikozi ndokunangopera kavachingotiwo havana chigwere ivo vainacho chirwere chacho.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kubva pakapinda chirwere checoronavirus muAmerica, uwandu hwevanhu vari kurasikirwa nemabasa huri kuwanda zvondo nesvondo. Bazi reAmerica rinoona nezvemabasa rinoti vanhu vakarasikirwa nemabasa vari kukumbira rubatsiro kubva kuhurumende kana kuti unemployment benefits huri kukwira zuva nezuva. Svondo rinorega vanhu vanopfuura mamiriyoni mashanu vanonzi vakakumbira rubatsiro urwu kubva kuhurumende. Mumasvondo mana apfuura vanhu vari kukumbira unemployment benefits muAmerica vasvika pamamiriyoni makumi maviri nevaviri. Tabata vanodzidzisa nezvemabhizinesi nezveupfumi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha kuti tinzwe maonero avo.
Chenge taura ndechokuti kubuda kuri kuita vanhu mabasa kumaAmerica chinhu chikuru chaizvo chinobva chakanganisa upfumi hwepasi rose kunyanya nyika dzakaita sana Zimbabwe dzinorarama chaizvo nevashanyi kutourism kuyawo kusokuziva kwedu. Zimbabwe tourism inopa mari yokunze yakawanda chaizvo zvokutova number 2 kudarikwa negold here kana kuti tobacco. Hamberi ndosaka pandakambotaura paya ndakati coronavirus yakapinda muZimbabwe, iyo virus yacho isati yapinda yatopinda kunyaya dzemari dzokuma guta akaita sana Vic Force kwakusati kuchauya vashanyi nokuti vanhu vokunana Britain vokunana America havachabvumidzi kuenda kunze kana kuti vakubuda mabasa. Saka idambudziko repasi rose ratiri kuona riri kuitika muAmerica zuva nezuva, vashandi vakawanda zviuru nezviuru zviri kushayiwa mabasa. Saka mazana ramazana aidera achifamba kune dzimwe nyika achinotambirwa paairport achipinda mumatekisi achiinda mumahotera achizondobhadhara mari kuenda kunoona zvinhu zvatiinazvo havasisiko so zvaakugwadamisa pasi upfumi hwenyika yose.
Kana makatarisa zvirongwa zviripo kana kuti zvinoda kutova nehurumende, munoona sekuti zvingakurumidza kubatsira here kana kuti zvichatora nguva kuti nyaya dzezveupfumi muAmerica dzidzokere padzakanga dziri?
Ndinoona sekuti zvirongwa zviri kuitwa zvine kakubatsira sechirongwa chokupa vanhu mari muAmerica yakatanga kuiswa mumaakaunti avanhu nezuro. Zvinobetsera izvozvo kupa vanhu mari yokuti vaende kunotenga. Zvekare zvimwe zvirongwa zvavari kuita ndezvekuti vanhu vasati vaenda kunotenga, kuitira kuti mabasa avepo vanofanira kunge vabuda nezvirongwa zvokuti vanhu vangazvidzivirira kuchirwere ichi nenzira ipi. Saka ndinoona sekuti nenguva pfupi iri kutevera vanhu vanenge vashoma, vamwe vanenge vadzoka kumabasa, asi zvichatora nguva kuti zvizobetsera kunyika dzose dzose dziri dzakapambira kwese kusvika kuna ana Zimbabwe kono kuti tingava tiri kukuhwina hondo yevhairasi yecoronavhairasi, asi muvengi wecoronavhairasi iyeye uchirimo nokuti hapasati paita vaccine, mushonga wokuti utidzivirire muchirwere ichocho. Saka inenge ichingova iyeye yekuti tanga wakachenjera. Zvichazoita kuti upfumi hwenyika yeAmerica nepasi rose hunge husina nyanyo kutandavara sokutandavara kwakwakwataita. Saka zvirongwa zviri kuitika izvi zvine kakubetsera, asi zvinoda kuramba zvichitirwa zvekare nokuti mari iri kupuwa vanhu inopera ka. Saka kana yazopera ruzhinji kusati vadzokera kumabasa, vanenge vachida kupota vachipuwa imwe mari zvichingodero kuti zvikwanise kumutsa upfumi hweAmerica somutsawo upfumi hwenyika dzimwe dzose.
Tinoona zvekare panyaya iyoyi kuti hurumende yeAmerica haisi kunyatsowirirana kana kushanda pamwe chete nemagavhuna ematunhu makakatamwa aya. Munoona sekuti angapindira munyaya dzezveupfumi here?
Anogona kupindira munyaya dzezveupfumi chaizvo tichitarisira isu kuti hurumende ina vashandi vakawanda vari kumastate ana magavhuna iwayo. Zvekare hurumende yavaTrump ine mitemo yayo inogonawo kuafekta zvekumagavhena. Saka wirirano chinhu chikuru zvikuru kana ivhini muupenyu hwogara navanhu. Vanhu vakasawirirana zvirongwa zvinenge zviri pazvinyatsi kuzofamba zvakanaka, kunyanya zvirongwa zveupfumi izvi zvinotoda kuwirirana, nokuti pasina kuwirirana nyika dzichapedza nguva dzichipopotedzana kuupfumi huchiramba huchidzakira pasi.
Avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha veDeFry University vari parunhare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Kambo kanobva kuna Leonard Jakarta. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavhairas muZimbabwe hwasvika pavanhu 24. Mapurisa anoti asunga vanhu vanodarika zviuru zvinomwe nenyaya yokusateerera kurudziro yehurumende kuti vagare muDzimba kwemazuva 21. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti riri kunyorera kuhurumende richida kuti varayiridzi vapiwewo rubatsiro rwemari iri kupiwa vanoshaya pasi peurongwa hweCOVID-19 Relief Fund. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka. Thank you.
kwekuisika tisendaba ku